Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 10 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matano ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavavedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato rezano PF richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vave ivo vachamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth vepiri vekubritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe chemachitas charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pePSL. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kusangana nemuvhuro svondo rinouya kuti rizeye nezvematanho ekutora kuenda mberi sezvo hurumende isati yarishevedza kunhaurirano dzemari sezvakanga zvavimbiswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera. Studio 7 yakundikana kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe kana vachabudirira kuwedzera vashandi vehurumende mihoro sezvavakanga vavimbisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano iri vaDavid Dzatsunga.
Hatina dzimwe nhaurirano dzatakazoita futi nehurumende, hapasati paita nhaurirano dzokuti tizive kuti kubva iko zvino muna September tichapuwa mari.
VaDzatsunga, takaona mune rimwe bepa nhau vachitaura nenyaya yekuti vashandi vehurumende vachanga vachiwedzerwa nezvikamu zvinoita 90% kumihoro yavo iri mumari yemunyika, uyewo mari yekubatsirikana ichakwira kubva pa$175 kuenda pa$200. Zvakamira sei izvo?
Hongu pane nyaya dzakabuda mune rimwe bepanhau dzichiita sekuti dzabva kuna mai Alexander vaitinzi ndo vakataura mashoko iwavo, asi isu takazoona kuti ivo havana kunge vataura nomutoro wenhau iyoyo nezvemafiga akabuda ipapo. Saka zvimwe zvatingada kutaura iko zvino ndezvokuti isu takatombomirirawo kuti tirisheredzwe. Taifunga kuti svondo rapfuura iri hurumende ichatisheedza kuti tinotaura nezvemari yavari kuda kuwedzera iyoyo. Saka ndo zvatiri kungotarisira. Chatinongotoziva ndechekuti isu sevashandi vehurumende tichaita musangano wedu musi wemuvhuro kuti titaure nezve kuti tizoitwa sei kana hurumende isiri kutisheedza, uye kuti hatigoni kubva pachiga chekuti isu tinoda 540.
Asi tomboti mari idzodzi dzawedzerwa vashandi vehurumende dzakataurwa mune rimwe bepanhau idzi, mungaoda here dzichiita kuti mushandi ararame?
Hatichakwanisi kutaura kuti kana vakatiwedzera kuti titi tinenge taapapi kana kuti tinenge taapapi, hatikwanisi kutaura nokuti hatisi kuziva kuti vari kuda kutiwedzera marii.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare neStudio 7. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rapeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato riri kutonga rezano PF kumusangano wemazuva matatu anga uri kuHarare International Conference Center. musangano uyu waonawo kusarudzwa kweutungamiri hutsva uye wabudawo nezvisungo zvakasiyana siyana zvinosanganisira kudoma mutungamiri wezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa semunhu achamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu, tabata mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi.
Sarudzo dzekutsvaka humiriri vamiririri vatungamiriri vebandiko revo Veterans League izvarakaparurwa musangano dzapera nhasi kuno kuHICC Harare International Conference Center kwakuine musangano wamazuva matatu. Tinoda kukorokotedza utungamiriri wamao veterans hutsva hwaiswa huchitungamirirwa naDeputy Secretary for Veterans League vaHeadman Moyo vanobva kumatebelele North ndo vasarudzwa neutungamiriri wamao veterans. Mutungamiriri wenyika achazodoma Politburo wachazova Secretary for War Veterans League chinzvimbo chisakafano batwa nava Douglas Mahia parizvino ndo anga vachifambisa basa. Tinoda kukorokotedza mutungamiriri wenyika neutungamiriri hwake hwese vamunangagwa nebasa guru rabatwa nemawo veterans.
Zvisungo zvipi zvavabuda nazvo pamusangano uyu?
Vapa chisungo ivo chinova chisungo chakabva kuYouth League pamusangano wavo, chikauya kuWomen's League pamusangano wavo, nhasi chauya kubandiko remawo veterans pamusangano wavo, chokuti mutungamiriri webato zvekare variwo munyori mukuru vamunangagwa ndo vachava candidate yemusangano wezanu PF kusarudzwa dzatichaita muna 2023.
Pane vamwe vamugwadi vari kuti vakarwa hondo havafani kunge vari pasi pebato rezvematongerwo enyika sezvo vachimirira vana vese veZimbabwe. Munoti
vanotaura mashoko iwayo vanhu vasina kudzingiswa. Musangano wezanu PF unovakwa panhomo dzamawo veterans varwe rusununguko. Saka naizvozvo zvinorevei kana munhu achiti vanhu vakafuma zanu PF varidzivaya vafaniri kunge vachitora mativi wokuti anotungamirira nyika ndiani?
Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth vepiri vekuBritain avo vakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndo vave mambo pamabiko aitirwa kumuzinda weSt James Palace uri muLondon. Mambo Charles vakabva vangove mambo weBritain pakashaya amai vavo nemusi wechina uye vachange vave kuzivikanwa samambo Charles vetatu. Mambo Charles vetatu avave nemakore makumi manomwe nematatu ekuberekwa uye vari munhu akurisisa kugadzwa pachigaro vati vachashanda nechokwadi, rukudzo uye rudo sezvaiitwa naamai vavo makore anodarika makumi manomwe avakaita mutungamiri kusvika vazoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu. Rufu rwamambokadzi Elizabeth vepiri ruchaitwa musi wa19 mwedzi uno kuWestminster Abbey muLondon, uye vamwe veumambo nevanoremekedzwa kubva pasi rose vari kutarisirwa kunge variko. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati vachaenda kuEngland kurufu urwu. Vanotarisirwa kuzoradzikwa kumuzinda weWindsor Castle kunze kweLondon parutivi nemurume wavo Prince Philip. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakachema chema vachiti vemakambani akazvimirira vari kuregerera hurumende munyaya dzebudiriro yezvivakwa sezvo vari kuzengurira kuita mushandira pamwe mukugadzirisa pamwe nekuwedzera zvivakwa munyika zvakafanana nemigwagwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvakabuda mumashoko ava vakaturirwa negurukota redunhu rematebeleland North vaRichard Moyo nezuro pakupetwa kwemusangano wezvivakwa weInfrastructure Summit uyo wakaitirwa kuVictoria Falls. Vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika aya, vaMoyo vakati hurumende icharamba ichidzikisa gejo mukutsvaka nzira dzekumutsidzira kudyidzana kwayo nevepasi rose pamwe nemasangano ezvemari kuitira kuti vavhure mikana yekukwanisa kuwaniswa zvikwereti zvenguva ndefu yeumwe urongwa hwekuti ipiwe mari yekuvandudza zvivakwa.
Kuvandudzwa kuri kuitwa mugwagwa mukuru weHarare Masvingo kunopa uchapupu hwakanaka hwekuzvipira kwedu kubatanidza vagari uye kushandisa makambani emuno kusimudzira zvivakwa zvemhando yepamusoro.
Vakati zvinofadza kuwana nyika dzakaita sePeople's Republic of China neJapan dziri kuramba dzichitsigira Zimbabwe panyaya yekubatsira nyika nezvikwereti uye humwe urongo hwekuvandudza zvivakwa munyika.
Ndodana dzimwe nyika kuti dzitevedzere zviri kuitwa nenyika dzePeople's Republic of China neJapan.
Hurumende yeChina yakavaka paramende itsva ine nhurikidzana nhatu nemari ingasvika mamiriyoni zana rimwe chete nezviuru zvina zvemadhora sechipo kuZimbabwe, iyo inonzi inoda mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti 3.3 billion US dollars pagore kusvika muna 2030 kuitira kuti idzoreredze zvivakwa zvayo mumamiriro akarurama. Paramende itsva iyi iyo ine zvigaro mazana matanhatu nemakumi mashanu iri kutsiwa muzinda uri kushandiswa iye zvino uyo nezvigaro zana zvakavakwa kare kare uye yave diki kuti ikwane nhengo dzese dzeparamende dziri mazana matatu nemakumi mashanu. Studio 7 inokwanisa kunzwa divi remasangano anomirira makambani akazvimirira anoita zvokuvaka kuti tinzwe kuti sei vasiri kubatana nehurumende mumabasa ekusimudzira nyika, sezvo mutungamiri werimwe remasangano aya reConstruction Industry Federation of Zimbabwe kana kuti SIFOS vaMartin Chingaira vakumbira mibvunzo yakanyorwa asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Handingade kutaura ndiri munondinyorera ndopindura zvakanaka.
Asi nyanzvi munyadzo zvemabhizinesi uye vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti chido chekushanda nehurumende mudivi remakambani akazvimirira chiripo kungoti chete vakaomerwa nezvinhu.
Vane chivimbo chakanyanyika nehurumende kungoti zvinhu zvava zvakati omei vari mushishi kuedza kuti vanga vachiita kuti mabhizimusi avo amisikidzikiwo mune zvakanaka.
Vanoti makambani akazvimirira akafanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende mukuvaka nyika nekuti budiriro renyika inonakira vanhu vese kwete hurumende chete.
Ndo hurukurudziro yatinenge tinayo kumakambani kuti ngatibatsiranei nehurumende pazvinhambo chairi kuita chekuvaka migwagwa, madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana, nekuti haisi kuzvivakira iyo, iri kuvakira isu tose vagari nevemabhizimusi.
Dzimwe nyanzvi mukuvaka dzinoti urongo hwekushandidzana pakati pehurumende nemakambani akazvimirira kana kuti public private partnerships unoda kujekeswa pagwara makambani akazvimirira asati adira mazakwatira emari muzvirongwa zveveruzhinji. Urongwa weTPP wakatanga muna 1994 apo hurumende akabatana nevatambi vakazvimirira mukuvakwa kweLimpopo Toll Bridge pasi pechirongwa chemakore makumi maviri che Build, Operate and Transfer kana kuti BOT. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda panyaya yemutemo mutsva, panyaya yewanano, mutemo mutsva weMarriages Act. Nasi taita rombo rakanaka tine Gweta Guru uyezve vachishanda nemamwe masangano vachange vachizeya nesu maonero avo pamusoro pemutemo mutsva uyu.
Makadini senyu, ndinoitwa Dr. Nyaradzai Kumbunzvanda, ndiri executive director weRosaria Memorial Trust inowanikwa iri headquartered kwaMurewa muno muZimbabwe. Zvakare ndiri African Union Goodwill Ambassador on Ending Child Marriage.
Munoona sei mutemo mutsva uyu?
Ndiri kufara zvikuru tichitenda kuti tave nemutemo weWanano Marriage Act 5.15 mutemo wangu watu tinonokera tikutenda kuti mutemo wabatanidza wanano dzese dzatinadzo munyika yeZimbabwe asi chikurusa takatarisa pamabasa atinoita nevana kuti mutemo wave very clear kuti munyika yeZimbabwe hamutendedzwi kuroora kurodzwa nekuroorwa kwemwana asati asvika 18 years uye kuti imhosva
chii chichazenge chichiitika kune avo vanenge varoora vana vasati vabva zera mushure mekuwanikwa mutemo uyu uchidzikwa
mhosva inoparwa nearoora mhosva inoparwa nearodza agamuchira pfuma neabetseredza kuti mwana apinde muwanano izvi zvichabatsira zvikuru kudzivirira dambudziko ratinaro rechild marriage sekuti mutemo wave clear kuti imhosva zvakasiyana nekunge dai mutemo wangurambidza asi usina kuita mhosva yekuti munhu anotinogara mujeri kana kwemakore angasvika pa5
asi kavamwe vari kunyunyuta pamusoro pemutemo mutsva uyu sei vari kunyanyonyunyuta
hongu tikunyunyuta kuti mutemo waiswa hausi kupa chirango chakadzika dzika asi zviri nani kutoti zvagara zvichinzi imhosva saka tiri kutenda ipapo chimwe chinokosha ndechekuti kana mutemo wavepo mutemo unofanira kushanda tinoziva kuti tikagara tine victim friendly mapurisa tine victim friendly court saka izvi zvichabatsirawo kuti ivava vekumatare vakasike kudzidziswa mutemo mutsva ukasike kushanda madzimai nevana vazive mutemo uyu ukasike kushanda toshanda nemadzishe kunzvimbo nematunhu akasiyana-siyana munyika yeZimbabwe ndichifara kuona madzishe akaita sevekwamurehwa vana Chief Mangwende kumadziwa kushamba district kwatiri tinoona vana Chief Bushu vana Nyamaropa vana Madzivana naMutumba vachiisawo chisungo chavo pamwe chete chekuti vafambise mutemo wenyika iwoyo wokupedza kuroora kurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera izvi zvakanakira kuti ivo madzishe pachezvavo vakutoti haisi culture yedu kuti mwana arodzwa asati asvika zera ngatibvisei zvimwe zvibinga mupini zvakagara zviripo zvaiita kukoshesa kuti dzimwe nguva mwana agozopinda muwanano
sezvipi zvacho
zvakafanana nanana chimotsamapiwa chiramu chemabindiri zvese kuri pangozi nezvimwe zvakadaro zvaizoisa vana munjodzi nemungozi yewanano iyi saka tiri kufara kuti at least pamutemo pajeka chanyanya kukosha ndechekuti mutemo uchishanda munharaunda dzatinorarama tiri
panyaya yekunyoresa muchato zvakakosha sei hurudziro yenyu ndeyei
madzimai ngati kurukurei nevatigere navo vanhu vanyorese michato yavo nyaya yemichato yaveko iyi tinoiziva kuti iriko iyoyo inonzi civil marriage iriko registered customary nepartnership iyoyi iri kutaurwa saka zvakangokosha kuti pamichato iripo ngatinyorese michato asi panhasi tiri kunyanya kukurudzira kuti tizive kuti mutemo wedu wave kudzivirira nyaya yekuroora
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri mambo mufanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro imwe chete yemutemo mutsva hwewanano tiina ishe Nembire vaClemens Nembire vekumount Darwin vanove zvakare seneta tichitaura nezvekupiwa masimba kwemadzishe kuti vakwanise kuchatisa vanhu izvo zvinonzi zviri mutemo mutsva hwewanano uyu kana kuti New Marriages Act ngatinzwei hurukuro yataita naishe Nembire
mambo vapiwa simba nekuchatidza mutemo watiri kugamuchira nemaoko maviri uyezve mutemo wanga watinonokei tiri papa ndechekuti tiri kuda kusvusukidza nyaya yetsika nyaya yetsika ndiyo inoita kuti vanhu vave vanhu muvanhu Saka mutemo uyu wakanakisa zvikuru unozoita kuti tiberedze nyaya dzechipfambi. Asi chatisingade izvo ndechekuti mwana asangotorwa sokunge asina kuzvarwa. Mai kana vakatakura mimba kwemwedzi misere ndaenda zvake zviite zvakanaka. Tinofanira kutarisawo takapenengura matii mairi kuti kana mwana achiroorwa toda kuti kwaari kuenda anoita magarikwa. Kwaabvawo osvusvukidza dzinza kuti rienderere mberi. Hatidi tsika yekuti vana vasaroorwe. Ipapo tinenge takusvusvukidzira nyaya yechipfambi.
Asi tichitarisa nekuroodzana kuri kuita vanhu mumaruva mamugere naiwo zviri kuuyiswa nemutemo uyu, pane musiyano here ipapo?
Musiyano ungangovapo nokuti zvinezvi kana takatarisa vajonga nyaya yemereji act semumwe wevanhu akaitsigirawo chaizvo nokuigadzirisa mudare reparamende sasenata, inogara mudare reparamende sasenata, mutemo watikataura zvakanyanyisa chitaa apa hazvisumudzire tsika dzedu, apa zvinoita kuti zvakadai. Asi siyano yaakuitika tomaita mwanasikana pakumuudza abhizinesi isisu ngatimwendee pachi dzechivanhu. Ndekushanduka kuri kuita kakura achiwanda, ndekushanduka kuri kuitira upenyu vanhu ngavarege kutoka nyaya yewanano sebhizinesi.
Tinoonawo zvakare kuti mazuva ano michato iri kuramba kusimba changamire, vanhu vari kurambana zvikuru. Ndinoona mumavhitivhiti umu matare emadzishe nyaya zvizvi zvichingotongwa dzekurambana kwevana iva vadiki vari kuroorana. Munofunga here kuti nemutemo iwoyu pane zvingazoita kuti michato isimbe?
kupenengura kwandaakuita yaakuzosimba, yaakuita mbambo midzi chaiyo, nokuti kare raingova dambe tambe. Zvino kana maakuenda pana mambo maakuchatiswa muri pamhiko dzewanano, muri pamhiko dzetsika dzamunofanira kugutsurira kuti ndiri pakati pamambo unyika mangu mune tsika dzakadai dzinofanira kusvusvukidzwa. Saka michato iyoyo inotofanira kutoti isimbe, dzimba hadzifaniri kubvaruka semhepo. Kwete, michato ndaakuona sokuti kana vanhu vaenda kunozvitoresa mhiko pamberi pamambo, michato yaakutosimba kusvikira rarini narini.
Kouyawo chikamu chiri kuchemwawo nevamwe changamire nembire ndechekunzi vanhu vakagarisana kwenguva yakati vakukwanisa kuti kana vakazosiyana vanogovana pfuma nezvishandwa zvinenge zviripo. Imiwo munotambirawo sei chikamu ichocho saseneta vakatarisa nezvemutemo uyu muparamende uyewo samambo?
Mudzimai kana baba kunge vakatirebe taita vana gumi kana vashanu kana vaviri, zvingaite here nai vajomba kuti tabvaru tato ndongotichienda segurugwa ratizirai ndinogara pasi seni samambo ndinogara kuzvikurudzira izvo zviri kutobuda mudara manake ndichitora nanisa vanhu magara mese kwemakore akati zvakadai zvipo mudzimai ipo mudzimai vanhu vakawirirana aicho sezvinhu zvakaita kuti zvamashava mese zvamashanda mese ipawo. Asi tichizvitarisa pachikamu chetsika kutaa mudzimai wangu akagara naye mudzimai wangu akadai, asi ndinofanira kuipoo izvi izvozvo zvinodzora mhepo, izvozvo zvinopfuna kutodzite shoma. Isisi tiri vanhu vanotirwa nezvinhu zvakawanda, tine masvikiro, tiri mudzimu, tine zvatinoita kuti upenyu hwedu hwendere mberi. Handiwo tsika yakanaka kuti mudzimai angu aendarisukuna sai mazuva ano kwaadzero vajonga kandemiri kodzero dzemudzimai wawashanda naye unangutiputsa here panguva iyoyo? Kwete, aiwa unoitawo chitimbu mudzimai wana kuraramika. Asi zvandambotaura zvezvi kuti taakuda kuve chinosvusvukidza nyaya yekuda zviri pamusorosoro tichimhura tsika dzedu, izvozvo zvinotikanganisa pakurarama.
Tinotenda Ishe Nembire vaClemens Nembire vekumandaurin wari zvakare seneta vanga vachikurukura pamusoro pekupiwa masimba kwemadzishe kuti vanga vachikwanisa kubatanidza vanhu muwanano kana kuchatisa. Iyi yanga iri hurukuro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chezimbabwe chemacheaters charakashwa zvakare mumakundano e2023 rugby sevens world cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yecastle lager premier soccer league. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Macheaters azvamburwa 28-0 nehong kong. Zuva rimwe chete vachangobva kudamburwa 31-7 necanada makundano e2023 rugby sevens world cup ayo ari kuitirwa mucape town south africa. Chikwata ichi chiri kuomerwa kunyange mugungano rebowls section iro rine zvikwata zvakabuda kare mukurwira mukombe asi zvichirwira kupedza zviri nani pazvinzvimbo zvegumi nenomwe kusvika pachinano chemakumi maviri neina. Macheaters ari mugungano rimwe chete neGermany, Hong Kong, Jamaica, Portugal, South Korea, Tonga neUganda pazvikwata zvakundikana zvachose kutora mukombe uyu. Makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo akatanga nezuro anopera mangwana. Totarisa mutambo wenhabvu. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yecastle lager premier soccer league kusvika pamapoints mapfumbamwe yarova hwahwa 2-1 nhasi Maskati. Chikwata chanomeni mapedza ichi chave nemapoints makumi mashanu nemasere. Dynamos iyo iri kutevera ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe. Asi Dynamos ine mutambo mangwana apo iri kushanyira Black Rhinos kuVengere Stadium asi hazvisi pachena kuti inonokunda. Kurohwa kwanhasi kwasiya hwahwa eri pasi pasi nemapoints makumi maviri chete asi murairidzi wavo Luke Petros achiri nechivimbo kuti vanorarama mu PSL.
We promise you that the team is not going to disappoint. Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabhotwa uye tichiwana mapwenzi kuti tisimudzirike patiri palogo.
Mumwe murairidzi ane chivimbo nechikwata chake ndiTaurai Mangwiro weHarare City iyo iri pachinhano chechitatu kubva pasi pasi patafura imwe cheteyo.
Tichatsiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisumudzira tigokwanisa kuenda kunechimwe chinhano asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Ngezi Platinum Stars iri kuenderera mberi nekukunda kubvira vakapa basa reuraridzi kuna Tekshua Chiragwi vadzinga Benjani Mwariwari. Mimwe mitambo iri kumangwana Highlanders vs Triangle mu Baba Field Stadium. Capes United vs Tenax mu National Sports Stadium. COSAFA Women's Championship Final South Africa iri kutamba ne Zambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati nekutipa nhau dzemitambo. Sezvo nguva yedu yapera rigaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matanho ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavawedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pezano PF richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kune veruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndovave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe cheRugby chinorakashwa mumakundano eRugby Sevens World Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 10 kumpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba kukubekezeka sonto emalabisayo ongayiphekiyo ekuhlasini yabesibikelele uzakuthola vele ekuma yokuphanga amademokrasi.
Kulabasolwa abane abafunyanwe yinkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa eziza kufa zihawula.
Ngokumnandi abantu babuyile ngobuningi layo inkosi ubulelani ilikhona.
Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Kudaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abafunyanwe yinkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezisetshenziswayo nje eziza kufa zihawula. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eZimbabwe Human Rights NGO Forum yazise ukuthi abasolwa laba nguNobhodi Makoni, uKudzaisa Chiwo, Jacob Chigodora kanye loBatsira Isora. Umantshi uhlawulise abasolwa laba inkulungwane ezinamakhulu angamachumi amathathu i-30,000 Zimbabwe dollars ngamunye ngemva kokubafumana belecala. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ababili babasolwa uChipo Mungoshi loMemory Chikodze bafunyanwe bemsulwa. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Yinke ngaqondanga leyo uma khangela kadisi sekele zombusi constitution iphale kokuthiwa yi-freedom of speech. Lokho abakukubekezeka sonto emangalisayo ongayiphekiyo emhlabeni yabesibikelele uzakuthola vele ekuma yokuphanga amademokrasi lapho kubuzwa khona ngentambi yabantu kuhlenhlamabeni abantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto akufanelanga ukuthi abantu babotshelwe lezo zinto ngoba kakumuntu elesikhalazo uyabe elesikhalazo ezele individual kodwa njengoba esesixoliselwe umpholisa kumele kulindele ukuthi abantu bazakhuluma kanjalo azakhuluma lezo zinto engazithandiwe.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikamnangagwa kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa beseteswa icala lokuthuka yena mathupha uMnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi kwenzeka ukuthi abantu abasebenzi bakhokhwe kusiya phambili okuza kwenza ukuthi umbuso wenza nje elingovele kuse ICU ugube usiya phambili kunesifilo bakhona adiwa abantu bengaseneliswa ukuthi bakhulume lokho abangakukhuluma ngokuba yena angiboni ukuba bekuloko inanga laba ngeke amapolice not individuals amapolice as amapolice institution ukuthola ikhithimela ukuthelezela lo obuzayo akufanele ngokuthathe ngempamba le into ekhona ibekele ifika le speech amazwi akalaliphile amazwi abelalisayo lokho kuqalanga kube yinto ebokuqabela ke lokho ngiyaphela ngathi ngikubuza ukuthi yaphambili abantu abanele bazabotshwa ngokuthi izinto abangafanele.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Emhlahlandlela kulapho kwakulesigodlo senkosi. Abangenela umcimbi bagoqela omunye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Bekugiywa kuhlatshelwa abantu bevunule ezendulo bekhuthazana ukuthi bavuselele amasiko lesizwe sikamthwakazi. Sixoxele omunye obekhona kulumkhosi umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umgubho wenkosi umzilikazi uhambe kuhle kakhulu, bekumnandi, abantu babuyile ngobuningi. Layo inkosi uBulelani ibikhona.
Ze kusenziwani kahle kahle ungasichazisela kanti la uBulelani utheni?
Umende kukhanya ngani uvimbile ukuthi akhulume, kodwa hayi abantu bebekhumbula inkosi umzilikazi ngoba zinsuku akhothama ngazo. Hayi kodwa hayi abantu bebegida nje bejabula nje bekhumbula inkosi.
Nxa kungasakhulumanga yena uBulelani okuthiwa uyinkosi yamaNdebele ngobani abakhulumileyo pho?
Kube nezikhulumi ezithiyeneyo, kube nezinduna ezikhulumileyo nabantu abavela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo. Akukho okunokuzileyo ngaphandle kokuthi abantu balokhu bekhuthaza ukuthi isizwe samaNdebele sasibambane, isizwe samaNdebele kasikhangele ukuthi sihlukumezeke kanganani kuyini abangakwenza ndawonye, ikakhulu ngento zosiko lwazo abangavumeli usiko lwabo lubulawa kumbeni ludilizwa, njalo kabangavumeli begadelwa ngezinye isizwe.
Uhulumende yena obengathumelanga abameli yini bezingekho iziphathamandla zakhe?
Hayi, laphana kangibonanga odemele uhulumende, nje ngibone bona ama-CIO namapholisa ibe mbabonileyo, kodwa hayi odedunyiwe as an official rep kangimbonanga. Ngibona inhloli zakhe kuphela.
Kazi zange ziwuphazamise umcimbi, akula ababotshiwe?
Hayi, kakula mntu obotshiweyo. Ngibona ngazathi kodwa kule instruction yokuthi kungavehle kukhulunywe ngokuthi kule nkosi, and bonke abantu hayi ngokwesaba bazamele ukukulandela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli we-ibheju likaZulu, njalo ungomunye wabangene umcimbi wokukhumbula inkosi umzilikazi namuhla. Inkosi yakwaLepilitane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth. UCharles uphiwe intambo lezi emkhosini oqhutshwe namuhla. Izolo inkosi uCharles wethule amazwi eveza ukudana okukhulu ngokushona kwendlovukazi, kodwa wathembisa njalo ukusebenza gadalala njengenkosi entsha.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kuwembu.
Kweze maphandleni lamhlanje, ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, isikhuthaze uZulu weGwanda South ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngesikhathi zek ilungiselela ukuhlela kutsha izigaba zabameli eParliament lamakansila i-delimitation exercise ngesiNgisi. Ekhuluma emkhankasweni oqhutshelwe yikomishini yezitolo zamanama izolo obona ngemfundiso yezekhetho kuzek ezansi emaNdebeleni, umnumzana Andrew Claw uthe kubalulekile ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi ukuze azikhethele abakhokheli abafunayo. Uxwayise kakhulu abasakhulayo ukuthi baphakamele phezulu.
Siliphathele i-BVR system ukuze lizoregesa, ngoba abanye abantu alenelisi ukuthi lihambe lisiya egwanda emahhovisini ethu awesek. Bakithi sithi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe oneminyaka engu-18 kusiya phezulu kufanele ube lesithupha.
Okwamanje zek iphakathi kokulolonga abantu abazaphatheka kuhlelo lwe-delimitation olokubumba kutsha ama-constituencies. Emkhankasweni wayizolo lo, izek enelise ukubhalisa abanye abafisa ukuvota ukhetho oluzayo ekade belokhu bengakabhalisi ngezizathu ezithiyeneyo. Imbongi elodumo uDesire Monoxide layo bekhona kulo mkhankaso.
Ilungelo labo lokuvota kumele beqakathekise, njalo kumele bephume ngobuningi emakhaya bevota ukuze bebone lokho abakufisayo njenge-development, njalo kuqakathekile ukubana ilizwi labo linjani lizwakale.
UMonoxide ukhuthaze uZulu emaphandleni eZimbabwe yonke jikelele ukuthi asukumele phezulu aphatheke kwezokhetho, athi ukuthela ingqobe kulabo abahlala emadolobheni kuphela.
Ukuvota asikho kwabantu abakobulawayo kumbe abasemadolobheni. Ukuvota asikho kwabantu abatholayo kumbe abaswelayo. Ukuvota ngokwabantu bonke, njalo eZimbabwe siyalingana. So intsha yonke lami ngiyayikhuthaza ukubana abahambe bayevota bephume ngobuningi.
Izakhamuzi emanama umnumzana Vusa Nkala uthi lanqanje uZulu ephiwe ithuba lokubhalisela ukuvota izek emkhosini wayo lo izolo, unanzelela ukuthi balutshwana abasakhulayo ababhalisileyo.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo, balutshwana amadoda. Ma sithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi wabuza urejistile uze besithi hayi, lokho kuyafana nje.
Izabelo zemaNdebeleni ezibalisa eMatabeleland North, eMatabeleland South kanye lakobulawayo zilakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisele ukuvota. Lokhu kuzabangela ukuthi abameli balezi zigaba labo bafinqwe babe balutshwane. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Makhadi Moyo osanda ukungqoba kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo olokukhetha ukhansila kaWard 16 eBulilima. UNkosazana Moyo ngowakuqala owebandla eliphikisayo ukuthi anqobe kulesi isigaba, njalo ngowesifazana wakuqala.
Salibonani bazali, salibonani izihlobo, salibonani Dombolefu. Okhulumayo ngumakhadi Moyo. Ngiyabonga kakhulu Mamhlanga ngaleli thuba njengoba nginqobile kukhetho. Angeke ngithi nginqobile, kodwa kwenzakale intando yabantu beDombolefu. Nginanzelela ukuthi mina bengingekho kupolitiki, kodwa abantu beDombolefu bakubone kufanele ukuthi ngibakhokhele enhlelweni zedevelopment, ngibe ngukhansila wabo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu, ngiyadumisa, ngiyajabula njalo ukuthi intando yabantu beDombolefu yenzakele. Ngizasebenza labo ngibone ukuthi izifiso zabo ziyafezeka.
Sesikhangela amanani abantu owanqoba ngawo, siwaqathanisa lalo owancintisana layo. Kukhanya engamanani amalutshwana kakhulu. Kuyini ozakwenza ukuthi ungezelele usekelo ukwenzela ukuthi lo okuncintisana laye okhanya lawo bekusamile oyebandla lezane uKF kumbe amanye amabandla ngasoza kunqoba.
Umanani esinqobe ngawo yebo awajabulisi kangako kutshengisa ukuthi abantu abasukumanga ngobuningi ukuyavota. Kodwa i-by-election yandise ukungabili amanani aphezulu. Kodwa lokho akutsho ukuthi singesabela ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Abantu be-Ward 16 bekhulumile ngizasebenza ndawonye labo ekukhuphuleni nani labantu ukubhalisa ukuvota njalo ngizezwa ngabo ukuthi bafuna senze njani ukuze izifiso zabo zifezeke sibuye futhi ngomnyaka ozayo.
Likhangelele ukuqalisa nini umsebenzi ukuthi liye council kumbe ukugcotshwa yiwapha amalungiselelo ayenziwayo
ukuya ecouncil nisilungiselela ukuhamba ezikini ezayo. Konke kuhamba kahle, amalungiselelo lawo ahamba kahle. Imelele ilanga lokuyagcotshwa kuphela.
Wakhuluma ngenhlelo ezimqoka okufanele ziqhutshwe khona ngapho ewardini yakho. Uzayenza njani ukuthi ziphumelele?
Inhlelo esikhulume ngazo kumkhankaso ezigoqela i-network, amanzi, umgwaqo, okwakhiwa kweclinic secondary lokunye nje. Kuhlezi kungumfutho kimi njengoba sengikhethiwe ngabantu ukuthi ngibamele. Ngiyathembisa ukuthi ziza zeka kodwa kusamele ukuthi siqale sihlale phansi siyiwadi sihlele ukuthi siqala ngapi sisiya ngapi ukwenzela ukuthi sibonisane indlabahlali bonke kudombolesi njengoba idombolesi ngeyomuntu wonke ngakho amandla asebantwini ukuthi bafuna siqale kukuphi angimaqonda kalezimbala ngeke ngiphawule okwakathesi ukuthi sizazithola kanjani kodwa engingakuthembisa ukuthi konke esikuthembisileyo siza kufeza zonke izithembiso zikaZulu. Okugcina mamhlanga ngiyabonga uWard 16 owenze ihistory emangalisayo ngomakhadimoya. Bengingacabangela ukuthi kungaba nje but ngiyabonga ukuba ngukhansela wakuqala owe-opposition selokhe kwakhethwa okhansila kulesi sigcabo njalo ngingowesifazana ngingowokuqala kukho konke opposition ngingowesifazana kungazake kube lowesifazana ongikhansili kuWard 16 idombolezi. Sisonke sibambene siza kulungisa. Ngibonga kakhulu uZulu wonke jikelele owathi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo osekhethwe ukuba ngukhansila kaWard 16 ebulilima. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma le ndaba.
Ngali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Baba Gande. Hayi, ngiyabonga kakhulu Mnumzane, ngiyabonga kakhulu ngiyabonga njalo la kubalaleli bakho.
Ungasitshela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi belengilandi lapho esibona khona indlovukazi u-Elizabeth wesibili asitshiye khona sabona ngesiphangiphangi indodana yakhe uPrince Charles sokuthi wayinguye inkosi. Sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbe okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besiNdebeleni. Ungathini wena ngalokhu?
Ye, mbona indaba yeBrithana ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bevele beyilungisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu. Ngibona futhi njalo ukuthi kusho ukuthi bavele kukhona la kusisekelo sabo esokuthi nxa kudlulalo kungenalo. Njalo futhi enye into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhangela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovukazi ukuzokwethula iflag wathumela yena uPrince Charles Uwe wafika lapha wazokwethula iflag la eyengilandi okwakutshengisa ukuthi kusho ukuthi wayeqeqeshwa uzikhala luthi izindawo nje uyabe behamba uPrince Charles emelele indlovukazi. Lokhu kutshengisa mhlobo ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe. Yikho-ke lakathesi nxa kade kuyukuthi usesiwile isihlahla kube lula ukuthi khona leyana indoda uPrince Charles ihle iyedlala esihlalweni laphaya.
Khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besindebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini
iAfrika yonke ukukhangela kube yithi khona sisukela khona le emuva kwaZulu kuvela umbango khona njengoba lathi sikhona umbango ngithi lapha futhi lakho njengoba nakile mbango umbango wana lasonto yakugala into evele ikajide likhona ngomzilikazi uthe etshona kungena unobhengo lawangena futhi ngomamo futhi indlela zakithi amakhosi akithi bebelungisa indaba lezi ngokuthi lo omunye obangayo akasekho kungasalandelwanga imigomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imigomo ikhona ukuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unyoko avelele esikhosini wena lawe usuyinkosi yikho selingazala umntwana ongaba yinkosi. So-ke yikho-ke ngalokho-ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwaba khona umbango wona lowo ukuthi hawu ngubani okumele athathe. Wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lowo okumele ukuthi khona avele unine evela esikhosini. Kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa-ke ngomkhonto. So-ke into zakithi zonke bemvele zingalotshwanga phansi. So-ke kathesi isifundo esikhulu esingasifunda lapha engisibonayo sokuthi kumele siqine, kumele sibhale phansi izinto zethu ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile iindaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siya laphaya. Isifundo engisibonileyo mina lapha neNgilandi ukuthi into yabo ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza.
Lo-ke bekungumnumzana Greg Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxala ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo uhlelo lunye lilale.
Sibonge ijaha elidala uChris. Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IKenbon Bullets inqobe iBulawayo City nge-2-1. IHarare City leZPC Kariba zibe ngutshikilo panqa 0-0. FC Platinum 2-1. Ngezi Platinum yona inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphetha idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi lingavumeli inhliziyo. Iqembu leli lidabuka ekhesi esigabeni seHalawupa kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo uJeffrey Moyo yena oziviza ngomhlonitshwa ngokomculo.
Nginamadlalade asethe ukuba u5 elakuqala lithi lona ngisize mama bese kuthi elesibili lithi uyokumela yini, elesithathu lithi lona uyobona ngosomandla, bese kuthi elesifour ngalihlanganela namaqembu okuyimbabazane brothers nomcebisi, umcebisi mdilo ngaba kobhewula bonke bobabilabo bafana, bese kuthi elesi-5 lithi lona lingavumela inhliziyo
le ngethi Vimba Dlozi
sengingene busuku nemini bo sengiphila njengenyamazana maye Vimba Vimba wezizilami nambaba yezabo ngiyewe busuku nemini bo sengiphila njengenyamazana maye Vimba Vimba wezizilami nambaba yezabo
Kuthola njani abangathanda ukuxhumana lawo?
Ungakwazi ukuxhumana nami enambeni ethi 0711 7060 26. Zikhona futhi enye inamba yesibili, ungaxhumana nemanager yami okuwuNicky S iqhawekazi. Ungakwazi ukuthi iqhawekazi ulithole ku 063 501 3302.
Abalandeli-ke ubatshela wapha manje?
Sidinga kakhulu isupport yabo, ngathi sicela kakhulu isupport yabo, ngathi siyayidinga, sicela kakhulu isupport yabo, nanokuthi imiculo yethu bayithenge ngokweqiniso, bengayithengi ngezinye indlela eziseceleni.
Uphuma-ke enkundleni uJeffrey Moyo leqembu lakhe le-JM Sounds nale Jeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sounds. Besabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Singakehlukani sifake udaba lwabane abafunyanwe beleqala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Mnangagwa eziza kufa zihawula. Silufake kuFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele lapha, silifake nje kumizuzu engamashumi amabili edluleyo. Kugcwele ama-comments bantu bakithi, kodwa bengathanda ukuthi ngilibalele wona, kodwa amaningi awabaleki, bathuka abantu bakwatile. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabane abafunyanwe inkantolo belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikaMnangagwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakoBulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi kaMashobana. Kanti ngakolunye uhlangothi inkosi yakweleBhilithane uKing Chansa III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth II. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.